manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 28, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuvaya nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nemakumi matatu nevaviri uye vafa vachiri vana. Madzimai matatu eMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa ayo akasungwa zviri pamutemo mari mwezuro abvisiswa mari yechibatiso inoita zvichiuru chemadhora pamunhu kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Nhasi hurumende, vashandi pamwe nevashandirwi vaita musangano wetripartite negotiating forum kana kuti TNF wekuedza kugadzirisa nyaya dzakawanda dziri kunetsa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pazana nemakumi matatu nevaviri uye vafa vachiri vana uye vapora vava makumi maviri nevashanu. Vanhu vatsva vakabatwa nechirwere ichi makumi manomwe nevatanhatu vari kuBeit Bridge, Masvingo neHarare. Huwandu hutsva uhu ndevevanhu vakabva kuSouth Africa neBotswana uye mumwe chete ari munhu agara ari muZimbabwe. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana manomwe kana kuti 5.7 million uye vafa vadarika zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezviuru zvitanhatu kana kuti 356,000. Mukuzeyanya yeCOVID-19, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata Dr. Admo Jokwiro, vanovechiremba vekuZimbabwe vari kuita zvidzidzo zvepamusoro muGeorgia muno muAmerica kuti tinzwe maonero avo.
Last week patakataura takataura nezvenyaya yekukwira kwemakesi kuSouth Africa. Tikataura nezvenyaya yekuwanda kwevanhu vari kudzoka muZimbabwe kubva kuSouth Africa nekubva kuBotswana. Tichikurukura kuti zvichakwanisa kukonzera kuti makesi emuZimbabwe akwanise kukwira nekuti makesi kuSouth Africa makesi awanda. Saka pavanhu vari kudzoka vari kuninga vachiuya kuZimbabwe they probably have contacted vanhu ivava. So this jump yemakesi tichitarisa neruzivo rwatinaro nemafambiro ari kuita vanhu handifungi kuti zvinhu zvingatishamisa kuti cumulative cases active cases zvinorevei. Macumulative cases kureva kuti total number yemacases kubva patakatanga kuita case yekutanga musi wa20 March. Pamacases aya kune vamwe vanonzi vakaita inonzi recovery, then tinewo macase 4 evanhu vakashayika, then anonzi maactive cases vanhu vanenge vachine infection havasati vatestwa vaongororwa kuti chirwere chazopera here mumwiri mavo. I think we have about 103 cases.
Tinoona kuti macases aya azonzi awanda ndeye vanhu vaive vari kuti vari kunzi vari mumaisolation center ehurumende. Zvii zvingaitwe kumacenters uku kuti tisazoona kuchizowanikwa iko kuchiwana vamwe zvevanowana vachitapurirana chirwere ichi?
Nyaya yekuti mainfection ari kuitika at which level, handina ruzivo rwokuti ndinatsoziva kuti mainfection ari kuitika kumaquarantine facilities here kana kuti ari kuitika pari kufamba vanhu pavanenge vari munzira kudzoka kumusha kana kuti infection iri kutoitika munhu achiri kuSouth Africa kana kuBotswana kwaari kubva. Zvese izvi mapossibilities. Zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa kana zviri kuBotswana ngazviedze nepazvose pavangagona kuti vazvidzivirire kushandisawo mamask, kugeza maoko nekuita sei kuita kuti vanhu vasambobvira vabatira chirwere chacho. Then pakufamba ngatiedze zvakare zvekushandisa mamask iwayo kuti tinge patiri kufamba kungatisatobatana imaoko tomeka shuwa kuti tisatapudzirana chi infection pakufamba zvakare. Then kana vanhu vasvika kumaquarantine facilities it is important kuti umwe na umwe ange ari nenzvimbo yake yega. Ndinoreva kuti ange aine room yake oga yekushandisa kuita kuti kana paine ane infection pakati pavo asatabudzirawo kune vamwe.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Admo Jokwiro vachitaura naMarvelous Musanganya weStudio 7 vari kuGeorgia muno muAmerica. Zvichakadaro munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti vari kuzowedzera mapurisa nemauto kuti achengetedze nzvimbo dziri kuchengeterwa vanhu vakabva kune dzimwe nyika kana kuti maquarantine zones mushure mekunge vamwe vatanga kutiza kusanganisira vamwe vainge vapara mhosva vakaunzwa sevasungwa asi vakazotiza kuUlawayo Technical College svondo rapera. Vanhu ava vanofanirwa kugara munzvimbo idzi kwemazuva makumi maviri nerimwe vachivhenekwa kuti havana utachiwana hwecoronavhairas here vasati vatenderwa kuenda kudzimba dzavo. Asi nekuda kwekushomeka kwezvekuvheneka kana kuti matesti kits zvave kutora nguva yakareba kuti vavhenekwe. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakatenda kuti zvikwanisiro zviri kuita zvishoma. Vari munzvimbo idzi vave kutya kuti vachatapurirwa chirwere ichi sezvo vari kugara vakawandisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vaBrighton Chakabva avari kumosi watunya kuVictoria Falls vakadzokawo munyika kubva kuBotswana.
Vanhu varipo vanosvika 91 ndo vakwanisa madays asi kunhamba yedu tinogona kusvika kuma150 asi pane vakwanisa madays isitatoere nekuma23 days tiripo ene vamwe vari kuma25 ipapa ndobva vabva vasvika kutitora maswaps achona patatiti kuziva tichazoita madays mangani sezvo tichinge takapudza. Asi vamwe vakanga vakaenda kudhara vakanga vachiti maswa vaitwa maswaps vaya panoita 2 weeks saka isusu tinenge takuita 2 weeks futi apa tambopedza 21 plus mamwe madays atenge tapedza saka hatenge tisingachazivi kuti zvinhu zvachona zviri kufamba sei.
Pamuri pane vamwe vakativa here uye tanzwa zvichinzi kwakuuya mapurisa akati wandei nemasoja kuzokuchengetedzai vauya here nhasi?
Pano patiri hapana kana munhu akatiza isusu tagara tichitaura navo sekuti nezuro takatomboisawo chichemo chedu kuna MP kuti zvinhu zvedu zvifambe. Ndopataona nhasi vachiuratidza kuti varesponda kuti vauye nemaswaps achona kuti vatitore. Saka panguva yatanga tichitanga kutaura nemi ndopavasvika madokita achona achiti akutitora maswaps bati kuti tizive kuti achazodzoka rini hatisi kuziva ipapo. But hapana mapurisa ati awedzerwa pano panzvimbo inoyi yatire Victoria Falls.
Vanhu varipo vakabva kupi?
Vakabva Botswana, Namibia neZambia ndo vanhu vari panapa.
Muri kudyei chaizvo uye kana makagara panzvimbo iyi muri kuita here inonzi social distancing iya kana kuti kugara kure nakure nekuti tiri kuona kuti vamwe vanenge vakubatwa nechirwere ichi vari mumaquarantine zone mamuru.
Social distancing hapana social distance pano patiri takangogara chete chikafu chatiri kudya majanisi nebinzi nenyama inombovuya apo neapo ndo zvatiri kudya panapa neraisi nedovi ndo zvatiri kudya panapa.
Saka vanenge vachikuchengeta apa ndeanani? Pane mapurisa, pane manesi, pana ana chiremba, zvinenge zvichifamba sei?
Tinochengeta mapurisa nemasoja ndo vanotichengeta pano. Manesi anongobuya chete nenguva yavo yaanenge achiuya but asingaiti basa rekutichengeta but vanotichengeta mapurisa nemasoja.
Avanga vari vaBrighton Chakabva avari kumoso watunya vachitaura vari parunhare kuVictoria Falls naBlessing Zulu Studio 7. Nhengo nhatu dzeMVC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinoti mumiriri weHarare West muparamende muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vabvisiswa nedare redzimhosva mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emuZimbabwe pamunhu kuitira kuti vatongwe nyaya yavo vachibva kudzimba dzavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo nhasi mudare pachikumbiro chakapiwa kudare nezuro nemagweta emadzimai matatu aya mutongi wedare amai Barbara Mateko vati vatatu avo vanofanirwa kubhadhara mari inoita chiuru chemadhora pamunhu kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo uye vasiri muhusungwa. Amai macheko vachovo vatatu ava vanofanirwa kuzviratidza kumapurisa ari pedyo navo kamwe chete pamasvondo maviri uye kuti vagare pavakanyoresa kuti ndipo pavanogara. Mutauriri wesangano remagweta ari kumirira vatatu ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vati vafara nekupiwa kwaitwa vatatu ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Wapi wa bail nurse magistrate Barbara Mateko kuarare magistrate court kwanga kuine magwetao wachikumbira kuti wapiwe bail nekuti nezuro wakapinda mucourt yakaitwa kuchipatara kwaari asinasi darazo gara ku Rotten Row court kana kuarare magistrate court. Wapi wa bail wanzi wabhadhara mari $1,000 uyezve wanzi wazvipire kumapurisa kamwe pamasondo maviri kusvika nyaya yavo yapera. Nyaya yavo ichadzoka mudare zvakare nomusi wa 13 Nyamavhuvhu 13 August, ndopo vachadzoka kudare. Saka tinofara zvikuru kuti vakomana nevasikana magweta avo Roslyn Hans naJeremiah Bhamu varwisa kuti wawane bail sezvamuno.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC vaLuke Tambonyoka vati sebato vari kushushikana zvikuru kuti hurumende iri kumhanyira kuda kunzwa nyaya yekuratidzira kwainoti kwakaitwa nemadzimai aya, asi ichisiya nyaya yakakosha yekupambwa nekubhinywa kwakaitwa nhengo dzebato ravo.
Takaona hurumende ichinyanya kumhanya panyaya yekuti iye makaita demonstration sei makataura kuti vana vezimbabwe vari kutambura, ndonyaya ari mowarried about. Isi tiri kuti hurumende ngaipe kukosha panyaya yekubhinywa kwavanasikana. Mamanyira vakaita pakanyaya yakadika aka ndomamanyira vaifanira kunge vakaita panyaya yekuti vana vakabhinywa. Saka tiri kutarisira kuti hurumende yezvino iri kushanda nekuda kutsvaga kuti vakamva magandanga nezvigevenga zvakabhinya vana vazviri kupi, uye zvinofu ndo zvinofanira kunge zviri mudare zvichitongwa. Ndonyaya yakanyanya kukosha yevendava. Pasi rese tinoziva kuti the abuse of the girl child is a more serious issue than nyaya yekuti hanzi makataurire kuti vana vezimbabwe vane nzara.
Vatambonyoka vati hurumende yava Emmerson Mnangagwa ingadai ichinyara nekushungurudza kwairi kuita madzimai aya, izvo vati zvinhu zvinonyadzisa zvakanyanya nepasi rose. Asi hurumende inoti haisi kuziva zvakaitika kumadzimai aya pavakapambwa, uye iri kuferefeta kuti chii chaizvo chakaitika kubva musi wa 13 Chivabvu kusvika musi wa 15 Chivabvu wavakazowanikwa vari kubhindura. Asi vamwe vanoti hurumende haingati hapana zvainoziva, sezvo munhu kuti abve muHarare achienda kubhindura achifanirwa kupfuura neparoadblock inenge iine mapurisa ayo anoda kuona mvumo yekuti munhu abvumidzwa kufamba pasi pemitemo yenational lockdown. Zvichakadaro, mapurisa afuma akazara mudhorobha rechinoi achidzosera kumba vose vanga vasina matsamba anovapa mvumo yekwavari kuenda. Kunyange mabhazi ezupco anga asiri kutakura munhu asina tsamba inomupa mvumo yekufamba. Mumwe mugari wemurusununguko muchinoi vashemu chidzonga vati havasi kufara nezviri kuitwa nemapurisa zvekubvunza matsamba ivo vachienda kunotenga zvekudya kunyange mumarukisheni.
Inini ndenge ndafamba ka semunhu ari kufamba ari kuenda kumaketi kunotenga muriwo, semunhu ari kunotsvagatsvaga kuenda kuna Nahunyani, kana tasangana parod vari kubvunza tsamba yeti inini tsamba yacho handina nekuti ndabuda kunyanyanya muno muchinoi kumashiwesi. So vari kutishungurudza kana usina tsamba unogona kunzirara pasi nedumbu kana kuti mhanya bvisa hembe. Kanawo usinawo mari yekuvapa havasi kubvuma bhondi RTGs havabvume.
Mapurisa anonzi anga akazarawo mumaguta anoti Karoi, Kadoma, Harare nemasvingo vachidzosera kumba vose vanga vasina matsamba ekufambisa. Kwamutare mapurisa aya anonzi anga achifamba mumigwagwa nemauto, uye mabhazi ezupco anga ari mashoma zvikuru. Hatina kunzwa divi remapurisa munyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa munyika vaponyati vanga vasingadaviri nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende, vashandi nevashandirwi vaita musangano wetripartite negotiating forum kana kuti TNF ukiedza kugadzirisa nyaya dzakawanda dziri kunetsa nekuda kwechirwere checovid-19. Musangano uyu waitwa pachishandiswa michina yechizvino zvino kana kuti virtual technology. Vashandi nevemabhizimusi vari kuchema chema nerekuti kushaya simba kwedhora remunyika kuri kudzosera zvakanyanya nyaya dzezveupfumi uye mitengo yezvinhu yabva yanyanya kukwira. Dhora rakadonha zvakanyanya mushure mekunge hurumende yazivisa kuti yainge yodhinda mari itsva yemadhora 10 nemadhora 20 kuwedzera yanga iripo kare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima.
Musangano weTNF wafamba zvakanaka zvikuru, tangatiine zvinhu zvakawanda zvatatichitaura nezvazvo. Kusanganisira nyaya yekuti nyika iri kumaneja sei COVID-19, vanomirira vashandi nevanomirira mabhizinesi vanga vane masuggestions avo avanga vainawo, saka vaita masuggestions avo.
Saka chii chaakuzoitika tichienda mberi muzvinafundo Mavima?
Tati secretariat yedu ichi uunganidza zvose zvatadiscuss tozozvitora toenda nazvo kucabinet, asi musangano wafamba zvakanaka zvikuru. Ndinotenda kuti tiri kuramba takabatana isu pamwe chete nevashandi pamwe nevemabhizinesi vanoshandirwa nevashandi ivavo.
Avanga vari gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo kuti tinzwe divi revashandi.
Vamusangano wetripartite negotiating forum vangoripo zuva ranhasi vafamba zvakanaka sezvaona vakarongwa maissues zese aifanira kutaura kuongororwa kurukurwa. Tatomirira kuti tione kuti zvinofamba sei panguva inotera.
Hurumende nevemabhizimisi vari kuti kudii panyaya yekuwedzera vashandi mari?
Pane kubvumirano kuriko kuti problem yetu kana kuti dambudziko riripo inyaya yecurrency isiri stable. Bese vemabhizimisi vabvuma kuti hapana zvavanokwanisa kubatsira kana nyaya yecurrency isina kugadziriswa. Tingati zvinofadza zvekare kuti iyo hurumende also iri kutovhuma kuti haisiri izvo zvavanga vakatarisira kuti zimudhora redu rinogona kutadza kustabilize kusvika nguva yatiri iyo zvino. Saka nyaya yemutengo, nyaya yemihoro hatikwanisi kuigadzirisa iyo zvino kana tisina kugadzirisa nyaya yecurrency. And I think in the zvimwe zvacho zvakurukurwa panguva yakareva nhasi kuti toita sei kuti tistabilize currency yedu.
Ko zvii zvimwe zvabuda pamusangano?
Tingati zvabuda ndezvekuti ngationei kuti tingaita sei tese. Hapana kana kuti boka rimwe chete, haingati hurumende ega, haingati maemployers ega anogova kuna kuva nesolution. Asi seTNF tinofanira kuona kuti tosanganisa fungwa, toona kuti ndezvipi zvatinoendesa kucabinet kuti yozoona kuti zvoitwa sei panyaya yecurrency yatadza kustabilize.
Munyori mukuru wesangano revashandi rezctu vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kuri tinzwe divi revashandirwe, Blessing abatawo mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu.
Musangano wedu weTNF wafamba zvakanaka. Panga paine nyaya dzakati wandei dzatabata dzatakurukura nezvadzo, asi chikuru tangatipiwa yaya tingati report back kubva kuhurumende kune zvinhu zvatakanga takabvumirana kuti zvinotariswa zvoonekwa kuti hazvingakwanisa kubatsira here kunyanya mabhizimusi nevashandi. Chekutanga tatakurukura nezvacho yanga iri nyaya yekutestwa kwevashandi mumabasa. Makambani akawanda ari kusangana nedambudziko rokuti havana zvokutestisa yatingati matesting kits.
Dambudziko nderei chaizvo apa? Chii chiri kuita kuti anetse kuwana?
Nokuti anoda foreign currency kuti vatenge kana kuti tinofanirwa kuimporta nekuti vanenge vanawo muno muZimbabwe vari kuchaja neforeign currency. Saka makambani asati awana maresources ekuti ateste. Saka tanga tichiti chionesana kuti makambani aya asati penalized nekuti vari mushishi rekugadzirira. Tazokurukurawo nyaya yemacontributions enasa ayo akakwidzwa nealmost 900%.
Manga muchiti wokudi apa?
Mashandirwo vanga vachiti macontributions anyanya kukwirisa. Zvokuti nenguva ino yakaoma yeCovid zvinovaomera kuti vabhadhare macontributions akakwira kudaro. Saka panzi pachaiswa mutemo wekuti avo vanenge vakaomerwa vanogona kuapplya kuti vapiwe nguva yakatirebe yekubhadhara. Tazotaurawo nedzimwe nyaya dzekubatsira makambani ari in distress nenyaya dzeCovid. Tatsanangurirwa nenyaya yefund ye 18 billion kuti yakamira sei breakdown yacho, asi hatisati tane madetails kuti uno accessa sei mari kana kuti ungaiwane sei mari kana uri kambani. Tazokurukurawo zvakare nenyaya dzemamwe mastatutary instrument akaiswa nehurumende.
Ndi api mastatutary instruments amanga muchiziya yapa murefu?
Mamwe mastatutary instrument anotaura nezvekuti vanogara muZimba vasabhadhara rent kana vasingakwanisi. Tanga tichionesana kuti pane mamwe makambani anorarama nerent akafanana nemapension fund nemareal estate companies kuti vakashaya rent iyoyo havagona kuzobhadhara zvimwe zvavanofanira kubhadhara kusanganisa kubhadhara vashandi vavo nekubhadhara marets nemvura nezvimwe zvakadaro. Saka tanga tichiti mutemo uyu ngauone sekwese kuti ari kufanira kubhadharwa rent. Kana asina kubhadhara rent yake ngaachipiwawo relief pakubhadhara zvaanofanira kubhadhara. Tatarisawo zvakare nyaya yekuti vashandi vangaprotectwe sei kuti vasaitwe exposed kunyaya dzeCovid. Saka tanga chitarisa matanho anogona kutorwa kuti vashandi vange vakadziviririka kubva kuchirwere cheCovid.
Vanga vari mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nezuro dare redzimhosva rakagara pachipatara chepaktown chiri muHarare, apo pakanzwikwa nyaya iri kupomerwa nhengo nhatu dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, dzinoti muzvare Joana Mamombe, vanove miriri weHarare West muParamende, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova. Madzimai matatu aya ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo unorambidza vanhu kufamba-famba munguva ino yeCovid-19 mushure mekunge vapinda mukuratidzira kwakaitwa nenhengo dzevechidiki dzebato ravo kuWarren Park masvondo maviri adarika. Mushure medare iri, vatatu ava vanonzi vakabva vachengetedzwa nemagadijeri mapfumbamwe pamusoro pemapurisa anonzi anga agara akavachengetedza vari muchipatara. Nhasi mutongi wedare anonzi azotara kuti vatatu ava vabvisiswe mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emunyika kuitira kuti vakwanise kutongwa vasiri muusungwa. Nhengo dzebato rinopikisa idzi dzinoti dzakazosungwa nemapurisa mushure mekuratidzira uku, asi dzakazopambwa kubva mumaoko emapurisa nevanofungidzirwa kuti vasori, dzikanoshungurudzwa zvakanyanya dzichizosiyiwa kubhindura makiromita makumi mapfumbamwe kubva muHarare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadeva mazinga, avanoti zviri kuitwa nehurumende kumadzimai matatu aya kutyora kodzero dzavo sezvo vari ivo vakatoshungurudzwa vari mumaoko ehurumende. Asi rimwe gweta vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavhaza vanoti hurumende yagona chose kutangawo nekuvatonga nemhosva yekutyora kwavakaita mutemo nyaya yavo yekupambwa ichiferefetwa. Totanga nekunzwa kuna vamavhinga avanoti hurumende yaifanirwa kutanga yaferefeta kupambwa kwevanhu ava.
Tano atorwa nehurumende anozuwisa uyezve achikatyamadza kuti ko vanasikana vatatu ava vakapambwa vari mumaoko emapurisa vakarohwa zvakaomarara kuti vakafira mberi zvakarewo vakashunguruzwa nenzira isina kufanira seiko mapurisa yeZimbabwe achishaiwa simba kana mukana wekutsvaga vanhu varipamba muZimbabwe vaine zvombo asi vachimhanyira kuti vashandise mutemo kusunga vanasikana vachiti vakataridzira vachivashungurudza hazvipi chimiro chakanaka.
Vamavhaza, munoti nezvaitwa izvo kuti vasikana vatatu vapomerwa mhosva yekutyora mutemo welockdown
vamazvinga atinga vazonzwisisa danho ratorwa nemapurisa. Chakatanga kuitika ndechekuti vasikana vakatyora mutemo. Kana ukatyora mutemo iwo ukazowana dambudziko rakuwana pamberi hazvirevi kuti mutemo vatyora vatogadzirika. Vakatyora mutemo, that was the first stage. Vatyora mutemo vari kuzoti vakazopambwa, hapana umbowo wekuti vakapambwa, hapana akaona vachipambwa, hatina inonzi pachirungu evidence. But mapurisa akati tiri kungofeya feya kutora chii chakaitika, vakapambwa zvechokwadi here kana vari kunyepera. Saka yekupambwa haina kuraraswa, haina kukanganwikwa, iri kumboongororwa. But yavakapara iyi mhosva haiorika, iripo. Vakabatwa nemhosva chekutanga vakatyora mutemo welockdown. Mutemo welockdown pavakautyora mutemo uri kudzivirira nyika yese muchirwere ichi chekovid. Asi ivo vakaenda mberi nekutyora mutemo uyu, vakaratidzira zvakare panguva yanga yanzi nehurumende, chimbomirai kuungana, chimbomirai kuratidzira, chimbomirai kuita chii nechii, timbohwanda chirwere chavai chatisiri kuona ichi. Havakwanise kuti vachitendeuka voti mhosva yeye yaripirwa nekuti tatadzirwa. Chekutanga, avatadzira hatisati amuona, kana achinge abatwa achatongwawo. Chechipiri, kuratidza kuti hurumende yedu inotedzera mutemo nekodzero dzevanhu zviri pamutemo, ende zvakanakisa chaizvo. Havana kuvadhonza, kuvazvuzvurudza kuita navo kumatare. Dare ratavavinga kwavari kuno hamusi kunzwa mushe muri kurwara tokuonera ikoko. Havana kudzwirai kuno zvokuti dai mamuri kuona vari mumalege ions vachiita zvokukambaira kupinda mudare. Asi havana kudzwaro, vanzi rara henyu ikoko, rapwai, toyako ndokokuzivisai kuti maapasi peusungwa kusvika nyaya yakaita sei yapera.
Vamavhinga, munoti nemashokwai?
Hazvisi izvo. Hurumende yeZimbabwe ingaita hayo ichiti iri kugona, asika ko mhosva iri kunzi mhosva iyi yanyanyooma zvakaita sei zvekuti vanhu vari panhoo yerufu, vanhu vari muchipatara vari pamarwadzo vanovingwa imomo kuti chipatara chova icho dare rezimhosva. Zvambonyanyoita seiko? Uyezve tinoziva kuti pamutemo chaipo, mubumbiro nemutemo renyika yeZimbabwe, pane kodzero yevanhu kuti vataridziri. Saka iyi haingasi mhosva kupomerwa, asi haisi nyaya yekuti ingabva yanzi Majestic nevanhu vake endai munopinda muchipatara. Zvambonyanyodiiko, ngatirangarirei kuti chimiro chenyika, hunhu hwenyika, chimiro cheutungamiri chinobva pamaitiro ari kuitwa aya. Kana hurumende yeZimbabwe ikaramba ichiita hunhu hwakaipa kudai, hakuna pasi rose vangada kutizana nayo. Vana minista veforeign affairs vangataure zvavo zvipi nezvipi, asi masuo haazaruke nekuti munhu wese anenge achichema kuti mabatirwo ari kuitwa vana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe nehurumende yavo anotyisa, anorwadza. Ikodzero yavo yekuti vataridzire haisi mhosva pamabasa. Muri kukanganisa kubata mutemo.
Vanga vari Gweta uye vari nhengo yeZanu PF, Dr. Simba Mavhaza, vachitara vari parunhare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kuGweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vadhiva Mavhinga, vachitaura vari parunhare zvakare vari kuBritain. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Tabva tasvika kumagumi chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Unokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda bako VOA Ndebele.